Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mbaiwa vaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadimburwa ruoko. Mambokadzi Elizabeth varadzikwa nhasi kuWindsor Castle kuBritain. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nekuda kwezvikwereti nezvimwe zviri kubhadharwa nehurumende zvichanetsa kudzikamisa upfumi sezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mbaiwa vaimbova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadumburwa ruoko mushure mekunge matare aramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika, sezvo munyika manga musina vana chiremba vane unyanzvi hwekuvabatsira. Matare akaramba kuvapa mukana wekuenda kunorapwa kunze achiti mhosva yavaipomerwa yekuda kuita murume wavo vachiwenga kafira mberi yaive yakakomba zvekuti vaizogona kutiza. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemagweta avo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yave kunyanya kupindira munyaya dzematare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, asi vanowanzoramba kuti hurumende inoudza vatongi zvekuita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Inyaya inosiririsa chaizvo nokuti mubumbe redu remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva ku mahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka apa tikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatsokupinda neconstitution, wakazivisa kuti izvi zvizoitika, zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vanga vachiti Muzvare Mbaiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikanzi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvekusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezva rwakaita, izvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetawo rinomirira kodzero dzevanhu, zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa tikaona kuti justice zvese nekuhwira munhu zvazvisipo zvakazoonekwa roko zvichidamburwa.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Ya, zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwayo nyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisira kuti executive kwoti parliament kwozoti judiciary, zvinhu zvinofanira kuve zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially masikizinza anoshaya chivimbo mumakoti tinozoona kuti panozoita yatinoti chaos pachirungu pakuti vanhu vese vachazopedzisira vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichitasa rimwe divi kana kuti vanhu vasingasatovimbizwa muchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare dzimoza zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muzimbabwe
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica Mambokadzi Elizabeth veKubritain varadzikwa nhasi kuWindsor Palace pedyo nemurume wavo mushakabvu Prince Philip. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana mumigwagwa muLondon zvichionekana navo. Pange paine vatungamiri venyika dzakawanda vanosanganisirawo vaJoe Biden, mutungamiri wenyika yeAmerica, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa nevamwe. Zimbabwe yanga yakamiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava uye mumiriri weZimbabwe kunyika yeBritain vaChristian Katsande. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadon tapfumanei.
Nhasi razuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state not only Britain but the 52 countries the Commonwealth. Kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nekuzoperekedza mambokadzi. Zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana siyana. Zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda Mwari kuti tiri muno munesu tawanawo mukano wokuti tione zvakadai tichitenda Mwari naizvozvo.
Nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazororo here?
Hongu zuva ranhasi rabva raitwa public and bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi. Ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutari kuti ndingawanawo chingwa asi mashops ese anga akavharwa. Ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndingawana peturo ndaona pakavharwawo zvekare zvichireva kuti aiwa entire economy yeUnited Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth the second.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navashava mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vati ivo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth the second?
Hukama hweZimbabwe neBritain hurumende yavo munangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation. Zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzewo mukati kuti vaonekewo vachibatirana pamwe chete nevamwe. Asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe, nyaya inonyanyonetsa zvikurusa inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatso kuona kuti manyatso chinja kubvira kuhistory yamagara muinayo inonzi iyo ndiyo mahuman rights abuses ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days zvinozava kutosvika ma 90 days vakasungwa vari kurambirwa kuti vabude mubail. Uyezve kune vamwewo vebato rezanupf vakabatwawo vachiitawo zvecorruption izvi. Vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bhel vachibuda. izvozvo zvinhu zvinonyanyobata-bata pasi rese zvichinyatsokupenda a very bad picture kuti kuzimbabwe ko zvamange mataura kuti manew dispensation tiratidzei kuti nyaya dzemahuman rights especially yezvino tichienda kunyaya yesarudzo ye-2023
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadonta fumanei vachitaura vari parunare kubritain namavelas muhlanganya uye westudio 7 gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo mutuli ncube vaita musangano nevatori venhau muharare nhasi vakati vave kudzikisa zvakare maonero avo pamakwiriro eupfumi kubva pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% vativo kunyange hazvo vakamira kubhadhara dzimwe mari kune mamwe makambani anonzi ari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa pane zvairi kutenga vakaonisa havo kubhadhara mari inosvika zana nemakumi masere nemana yemabhiriyoni kana kuti 184 bhiriyoni kune mamwe makambani mavhiki matanhatu adarika hurumende inonzi yange yava kunetsa nawo nemakambani akawanda mamwe acho angeoronga kuenda kumatare asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatonyanya kuderera sezvo vamutulincube vakazivisa kuti vachawedzera imwe mari mubhajet kana kuti supplementary budget inoda kusvika matrillion maviri mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vatenda kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka pachitariswawo dzimwe mari dziri kutaurwa navancube
imari yakaparwa nehurumende ichasendwa this year saka pavanenge vakushandisa mari iyi kunyanya mwedzi uno vatiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command mpfumbudza agriculture mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainput kutisupplier kuvanhu saka pakutenga ipapa pado panoita nyonganyonga reti iyoyo ichachamuramba mhuru pari zvino inonga yakati dzikamire nekuti vange vakamira kubhadhara zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work
mungapa muenzaniso here ipapo vamugano
marodhi uko kumadhemu vanonge vakumhanyisa nemvura saka mari iyoyo yechingopinda mumaket inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripowa macivil servants mashoma nhana chaizvo apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemayunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanichidzwa kuvabhadhara mari iri nani nekuti igona kuti varambe vachibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RTGS isingaverenge 175 US nekuti iyo ya 175 US haifana zvichiripo nekuti inoinoda kubhadhara maroom 2 kuhigh density munhu osara akamira ne 35,000 RTGS isingakwanisi kumuraramisa neus saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa$2 trillion kuti iwedzere vashandi mari zvoita futi kuti vachapowa mari kuti havatendi zimbabwe ndona vachanotenga US dollar reduitiza futi saka stability yavari kutaura iyi vari mhaya naye tinoiti ifake stability zvakafana nekuti munoinamese pamutanyo semhuri mechitimuda kuseva chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakachiseva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya pamuchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuistabili dzavanayo vakamira kubhadhara asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti zvichauraya chii mabhizinesses zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvafamba zvakare
semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumiri
hurumende yavasi kutora maadvaiso atokuvapa zvizere ndofunga mbudzinyo wakanaka paizvozvo nekuti vari kudira nemasymptoms nyaya yetinayo yekutanga ndeyeproduction saka tikamira kubhadhara macontractors chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko repaground reproduction production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions ndiye ani ane shungu dzekuenda kuproduction kana izeva takaona mari pamusika wehurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuHarare. Kumasvingo paita kusawirirana pakati pevanhu nemumiriri wedare ravo reparamende anonzi aroda kutora mimwe minda yavo achigadzira munda wenzimbe. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaEdison Masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avo vakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekita zana. Sabhuku Masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vari kushandisa simba rezvematongero enyika kupfuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectare zviku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa. As far as I know pamap ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa, right?
Utauriri wevagari ava vamaxwell Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxwell Masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi dare rashe rakatsenga-tsenga nyaya yakamboda kurashika direction vaikuda varaitambudzwawo kuti ina o yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatovani vakaruramisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose imi vekwamasekesa nomukuru wakanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaurwa ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi sabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Because bhuku rakagurwa 1961 mepu ichiitwa nabarwe ini ndandiripo, ini ndikutaura ndandiripo during that time, right?
Iyoyo 60 hectares dzemuada ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzimbe. Saka takataudzana zvisingambobviri almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namambo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mubvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo wazoti ichokwadi here ndo wakanaka iyoyo. Hachisi chokwadi shamwari, chokwadi.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Vakauya ichokwadi. Inini ndangoti iri kutaura chokwadi, maboundaries andani handiazivi. Vatakabvunza bami vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti uku kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwa vaiva kokwa Mundau. Ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini esinani ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziva maboundary andazi, but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanovasa chigaro wekomiti yeminda mudunhu iri Valove Mochisiva vati nyaya iyi haisati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Oraiti, ndiri kuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho yekuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeadi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu communal land vachiita zvekuti varime zvepundutso. Atanga tomboona nyaya yacho kuti yakafamba sei asi tikuita tichakudzwa dzedu tione kuti zvakamira sei paground.
Mhuri yekwaMasekesa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma 1920 yavakasiyirwa nemadziteguru avo. Nekudaro vaMasekesa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo eminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inoti iri kuronga kunyorerana chibvumirano nekambani yekuChina inonzi Hong Kong Eagle International Investment and Pacific Grow Investment chekuti iparure kambani yemabhiriyoni maviri yekukwenenzvera zvicherwa zvinoti platinum, lithium nenickel. Bloomberg News inoti mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vati chibvumirano ichi chiri kunyoreranwa mukupera kwesvondo rino. Hatina kukwanisa kubata vaKambamura kuti tinzwe divi ravo. Kambani iyi inonziwo inotarisirwa kunge yapedza kuvaka chivakwa ichi muna 2025 uye ichavakwa kumapinga kumashonaland west. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata mukuru wesangano Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Chinhu chikuru panyaya dzakadaro ndechekunzwisisa kuti ndezvipi zvakabvumirana zvacho yatingati contract inenge yakasainiranwa pakati pehurumende yeZimbabwe nekambani iyoyo. So far maagreements mazhinji ari kusainwa nehurumende yeZimbabwe matop secret. Vanenge vakaita kusainira maagreement iyoyo nezveforeign company, macitizens emuZimbabwe havaudzwe kunzi chii chatabvumirana. Saka tinenge tichida kuti zvinhu zvakadaro zvibuditswe pachina so that vanhu vanoziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tisvinurire kuti nyika yedu isarambe ichimbunyikidzwa. But kazhinji kacho hurumende yedu inowanzofarira kupromisa vanhu mabasa, kupromisa vanhu development, asi kana project yacho yaakuchiitwa on the ground hapana chinobatika, hapana pundutso kucommunity yacho kune kuchiitika maprojects iwawo.
Asika vamaguhu, mari inodarika mabhiriyoni maviri ii mari yakawanda zvikuru, haisi yekuti here vanhu vese vanofanira kunge vachipembedza hurumende kuti aiwa yagona basa kana kuchiuya mainvestor akadaro.
Ukatarisa Blessing kubva muna 2017 vamunangagwa vachipinda pachigaro, pane maagreements akawanda akanzi akasainwa akatibatanidza mabhiriyoni anga achinyorwa speciali mupepanhaure yeHerald neZPC. Ndofunga maprojects iriko zvinezvi aakudarika kuma 40 billion, asi tikaenda pagrounds kuti chii chiripo hapana chinobatika. Imwe yacho ndiyo the 4 billion platinum project yeGreat Investment paDarwin Dela. Yakanoitwa official opening napresident, asi ukaenda iko zvinezvi hapana nechiripo. Papambowane about 400 workers, iko zvinezvi pangofara masecurity guard. Saka hatisiri vanhu vanopemberera mafigures anongotaurwa kunzi it's a 2 billion it's a 3 billion project. Tinoda kuona zvinhu zviri on the ground kuti zviri kuratidza here kuti paitwa investment yemari yakawanda kudaro.
Asiwo imi semasangano anoona nezvezvicherwa muchirwirawo kodzero dzevanhu, muri kumbotaura here nehurumende kuti ijekese maitiro aya anoita basa munyaya dzezvezvicherwa?
Iro ndo basa redu, ndo zvatinomukira mangwanani kuswera tiri kumabasa. Tiri kukurudzira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti iwe wane pundutso kubva kuzvicherwa zvayo, chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike kujekesa maagreements nemanegotiations kana kuti hurukuro pakati pehurumende nemainvestors, nekushambadza maagreements anenge asainwa kuita kuti pasave negakawa pakati pemainvestor nemacommunities. Nekuti tikasaziva zvakabvumirana president kana kuti minister nainvestor, macommunities anenge achiti isudo roads, isudo clinic, isudo kuti zvikoro zvedu zviitwe this and that. Investor utaura kuti ini ndiri kubhadhara mari kuhurumende, endai kuhurumende ndo inofanira kuti iite zvinhu izvozvo. Saka ndo zvatiri kukurudzira kuhurumende kuti tiri kuda contract transparency.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vanoshanda nesangano rinobatira pamwe reTrust rinoshanda nevanoshandisa zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti vabereki vatarise mararamiro ari kuita vana vavo sezvo vanotora zvinodhaka vaine zviratidzo zvavanoratidza kuitira kuti vakwanise kuwana kubatsirwa pachine nguva. Dr. Nyashanu vari kupa kurudziro iyi mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu kunyanya vechidiki vari kutora zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mukanganya uye weStudio 7.
Nembatsira pamwe Trust tinayo nawo yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number 2, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara ne a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number 3, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Zvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose, chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisinganzwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi, especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembanje. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge achimataurira anenge achiita anenge asingachagoni wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu yaya.
Ko, takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vaziye kuti pava nedambudziko?
Kuderera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu iyeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatsanidzwa futi neabsentism, kurovharovha, kwatisinganzwisisi kunenge kuchikova nemaexcuse akasiyana-siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa-kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvandingangoti bimbu zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushandisa zvinodhaka. But hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vachitaura vari parunare kuSouth Africa naMavelas Mukanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8 PM, apo tiri kutarisa nezvekuvigwa kwamambokadzi Elizabeth. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Iko zvino ndokusiyai muina Gei na Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.